Awa wanu wakagaya wachirwi sana kwe makore. Wane madonzo au wegu China, wane madonzo au ma islands ni area ya wano ki ndia o zone of influence yao. Kozo ya wegu Russia o wanu kuchika kuti weneto wakusika pajiko ne kuku Russia ne kuya kuku Ukraine. Ya cold ya yakumuka zvekare.
Munorevei ipapo muzvinafundo mungatsananguri?
NATO, Russia neChina wese vari kurwisana inonzi zone of influence zvavo. WeNATO vari kutya kuti Russia zvayakaataka Ukraine maybe ichaenda kuPoland, ichagoenda kune dzimwe nyika. Zvakafanana nezvakaitwa naHitler mu1939. Paakanundia wakaenda kuPoland. Ndio inonzi ni Cold War politics chaiyo iyoyo. And handifungi kuti zvichapera soon ba. Ya new world order iyoyo ye conflict. Ya taifunga zvimwe yaipera kuma1990 asi zvamuka manje hatizvo kuti zvichasvika ku.
Tiri kuonawo paine hurukure yekuti vamwe vari kuti Ukraine ngaibvumirizwe kupinda muNATO, vamwe vachiti kwete. Zvine matambudziko api izvozvo?
Well, Ukraine ikapinda muNATO zvinoreva kuti Russia ikaataka Ukraine yaataka NATO. NATO ine mutemo wayo kuti bvumirano chaizvo kuti nyika yeNATO inoatakwa NATO yese inofanira kupindira. Saka iye zvino Ukraine ikaita memba yeNATO zvakurewa kuti NATO inofanidzirwa kurwisa Russia. Vamwe vari kuti zvindo zvinozounza ndiye inonzi Third World War. NATO haisi kudaba kurwisana neRussia. Asi Ukraine ikaita memba yeNATO zvinoreva kuti Russia ikaataka kwayo kuUkraine yatoataka NATO. Saka NATO inofanidzirwa nemitemo yayo kuti ichiataka Russia. Ndo mbiro dzeinonzi Third World War.